Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk, Diaspora Forum. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Wednesday, July the 10th, 2019. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
Tonight we are talking about the production of passports, which has ground to a halt, leaving dozens of Zimbabweans stranded outside the country or trapped within.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
Remember, we are streaming on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are also live on our website, www.voashona.com, voandebele.com, as well as on www.voazimbabwe.com.
Public frustration is growing across Zimbabwe, where dozens of people trying to get passports to flee the unfolding economic challenges are grounded as government fails to produce travel documents because it doesn't have money to buy printing paper. Authorities say there's a backlog of 208,000 applications, but the country is only producing 50 passports per day.
To underline the gravity of the matter, some recent applicants have been told to check their passports in 2022. Human rights lawyers say this is not just an aberration, but a human rights violation.
Yebo, zihlobo esithandekayo ngabalitshona njani kumagumbiwo mane womhlaba ikudibana kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje ntambama kungolwesithathu mhlazima zilishumi kuNtulikazi. Udaba esingalo lamhlanje kuDiaspora Forum ludaba lwama-passports. Kasatholakala ama-passports. Lutaba esike savika ngalo kusukwana ezedluleyo, kodwa kaluyindawo lolutaba ngoba lolutaba luyagxila i-government iyasadalala ngamandla isehluleka ukuproducer ama-passports. Sikhuluma nje kulabantu kulama-applications afika wona 208,000 ngokutsho kwakhe uhulumende. Abanye sebelesikhathi sebeleminyaka emibili emithathu ba-applya, kodwa kakaphumila namhla lawo ma-passports. Isizathu ukuthi uhulumende uthi kalayo imali yokuthenga iphepha elenza ama-passports. Ngokunjalo abantu abanengi abazama ukusuka elizweni baphume ngenxa yokudilika komnotho, bayedinga imisebenzi kwamanye amazwe. Kungaba eBotswana, kungaba seSouth Africa, Zambia, Malawi, the United States, United Kingdom. Kabe nelisi ngoba kawakho ama-passports. Ukuze uphume elizweni ngaphandle kokuthi uyengena kuLimpopo, uyeqe uye eSouth Africa, uweqe umngcele, uriska ukudliwa zingwenya. Kayikho indlela ongaphuma ngayo elizweni ngaphandle kwe-passport. Yilo ke udaba esingalo lamhlanje. Amagqwetha ayakusola kakhulu lokhu ngoba athi ikwephula ilungelo loluntu. Abantu balelungelo lokuthola ingwalo zokuhambisa baphume elizweni baye lapho abangaba befisa ukuya khona yiloba yisiphi isikhathi, okuyinto engasenzakali eZimbabwe ngenxa yalolu daba. Sifuna ukuzwa ke kini lamhlanje, ikakhulu abakudiaspora abangaba labo belama documents a-expireyo sebezama ukuthi bathole amatsha ukuze babuyele eZimbabwe kodwa besehluleka ngodubo olufanayo. Sifuna ukuzwa zake kini ilamhlanje lingaba sekhaya lingaba phandle kwelizwe uhlelo ngolwenu kasixoxene
ndizo zvocha izvo ntungamiri Nkomo mashoko auri kutaura iwayo ndiwo abata vana veZimbabwe vakawanda dambudziko hurumende iri kukundikana sezvainotarisirwa kuti inge ichidhinda magwaro ekufambisa kana mapassport tikanzwa gurukota rezvemukati menyika vakaine matema muna kubvumbi anove April vachitaura kuti nguva iyoyo ofisi yekwa registrar general yakanga ine backlog yemapassport anokwana kuita 208,000 asi vachiti dai zvinhu zvaifamba zvakanaka ofisi yaifanira kunge ichiburitsa mapassport kana kudhinda mapassport anokwana kuita zviuru zvisere 8,000 passports or documents pazuva roga roga asi sekunzwa kwatiri kuita mazuva ano zviri kutonzi kana yarwisa hofisi iri kuita mapassport anogona kuita 50 ndo matambudziko hurumende iri kuti iri kukundikana kuwana mari yekunze inodiwa kuti munhu anga achigadzira kana kuti vanga vachigadzira vanga vachitenga mapepa ekunze pamwe neink kuti vagadzire mapassport iwayo zvaakuita kuti vanenge vachida magwaro matsva ekufambisa kana manew passports vaakunzi munodzoka muchitarisa kana kuti munotarisira kuzowana magwaro enyu muna 2022 vanenge vachida kurenyuwa mapassport anenge aexpire tiri kunzwa kuti vamwe vari kuudzwa kuti munomirira 18 months unove mwedzi gumi nemisere kuti magwaro aya anga achibuda nemagwaro aya anonzi echimbi chimbi maemergency documents tiri kunzwa kuti ari kunzi aiwa tarisirai iwo kuma 18 months 15 months ikoko saka hapachisina chekuti munhu anenge achinda apply emergency document kana emergency passport kuti unge uchikwanisa kugadzirisa zvinhu zvako ndo zviri kunzi nemagweta anorwira kodzero dzevanhu hurumende iri kutyora kodzero dzevanhu nekuti chizvarwa chese cheZimbabwe chine kodzero kuti chinge chichiwana magwaro ekufambisa iwayo tichitarisa section yemu citizenship kana kuti yemugwaro redu constitution section 35 iri muchapter 3 citizenship inotaura iyo kuti chizvarwa chese cheZimbabwe chine kodzero yekuti chinge chichiwana gwaro rekufambisa kana mamwe matravel documents anzi all Zimbabwean citizens are entitled to the following rights and benefits in addition to any others granted to them by law A to the protection of the state wherever they may be, B, to passports and other travel documents, and C, to birth certificates and other identity documents issued by the state. Ndo zviri kunzi nemagweta pari kutyora kodzero. Nekuti kana iwe uchida gwaro rekufambisa, pasina zvikonzero zvinoita kuti unge uchishaya gwaro iroro. Zvekuti unganzi une mhosva dzawakapara dzinoita kuti usvikirwe kunzi ungangotiza uchisingazodzoka munyika unofanira kunge uchiwana gwaro rako ndozvatoda kuti tinge tichinzwa nhasi ndozvatiri kukurukura vari kunze kwenyika hanzi vakawanda vari kuitawo dambudziko rekuti passport kana yaexpire paunotumira magwaro ako kumusha kuti harenyuwe wotoziva kuti uchatarisira kana gore nehafu kana makore maviri usati wane gwaro iroro zvichireva kuti unogona kunge usingafambe ukwanisa kufamba kubva munyika iyoyo kuenda kune imwe nyika nekuti unenge usina passport kana wakanga usina imwe passport yeimwe nyika yaunenge uri sezvo mitemo zvakare weZimbabwe panyaya yedual citizenship uri kunetsa zvichireva kuti vakawanda vanenge vaine sarudzo yekuti ndoda hangu shandisa Zimbabwean passport chete zvine zvichireva kuti unenge wagrounded ntunga
Yebo Jonga, and we have our first guest. I think we have both our two guests, and that's Ngabuto Mabena of the Zimbabwe community in South Africa, as well as human rights lawyer Dewa Mavinga. Good evening, gentlemen, and welcome.
Evening to you, and evening to the listeners.
Thank you so much. Mr. Mabena, you go first. This is a major, major, major problem. And I imagine many people in South Africa are facing the same issue. Can you talk to that?
The biggest challenge that we have is that we have people that are on special permits, their passports, have expired. They need a new passport so that they transfer their permits to the new passports, and they can't get those passports It means that they cannot travel until the situation is resolved. With children born in South Africa or students also who are applying for study permits, they are still awaiting their passports to be processed. Some still want to apply for the passports. They cannot do so because of the passport challenges back in Zim. So it is a huge challenge because if people do not have access to passports, they cannot regularize the stay in South Africa. So this is the challenge that we are facing.
Mr. Mavinga, your first words on the issue of passports.
Well, it's a reflection of the absolute failure by the government of Zimbabwe and a failure to prioritize this important right, a constitutional right for every citizen to have a passport. Is the access affordable? There is no reason why the government of Zimbabwe can spend lavishly elsewhere and not prioritize this basic right for Zimbabweans. Many, many Zimbabweans in their millions depend on passports for their livelihoods outside of the country, for work, for studies, for emergency issues, and even including medical care, and they will be unable to access all those things because their basic right has been violated because of negligence on the part of the authorities in Harare.
Mr. Mabena, you talked about Zimbabweans who are on special permits. May you tell us exactly the type of problem they are facing with regards to the Zimbabwean passport issues? Because these people, they have South African special permits. How is it connected?
The old passports that they have had have now expired, and now they are applying for transfer. Because if you have a passport that has expired as a permit, you need to get a new passport so that you transfer your permit to the new passport, even if the permit is valid. But because now you have a valid permit but not a valid passport, that is the challenge. Because people obtained their passports at different times, others they received their passports in 2010 and so forth and so forth. So some passports in 2019 have expired and they need to be renewed. So it's an ongoing process which they do. So this year they are having these challenges of renewing these passports.
Oh, thank you.
Selike lazama yini ukukhulumisana lo hulumende weZimbabwe Mabena ukuthi mhlawumbe abantu laba bengaphiwa ipriority wona lawa ama passports angu 50 adindwayo ngelanga. Mhlawumbe baphiwa ipriority ukuthi kudindelwe bona.
Asikabi lenhlanhla kodwa sathi sibuza abanye abasebenze ofisini ka-Register General eHarare bathi bona kakula phepha lama-passport. Sabona futhi ezindabeni ukuthi sokulo-corruption ukuthi nxa kumele uthole i-passport sokumele ukhiphe imali ephezulu ukuze i-passport yakho iproseswe. So-ke kasikatholi-ke ukuthi sikhulume lo ambassador ukuthi babone ukuthi abantu abangapha bayaphiwa i-priority.
Anzi nemumwe jonga, anzi, the only thing that's not in short supply in Zimbabwe is poverty. Ma passport apasina, mvura apana, magesa apana, mare apana, saka anzi zwanetsa. Asi urombo maningi.
Wataura nyaye magesi ntunga, ndanzwa wamwe wachiti, magesi arikunzi arikunetsa, nekuti hakuna mvura yekupomba magesi, yekugaya magesi. Then ive mvura varikutadza kuwanisa mvura nyika nekuti hakuna magesi kuti vagaye mvura. Saka zviri kupindana vakaoma. Vamavhinga, mungatsanangura here pamusoro pematambudziko ari kutarisana nevana veZimbabwe nenyaya dzemapasipoti dzemagwara ekufambisa?
Pane matambudziko akawanda zvikuru. Ngatitorei semuenzaniso, vana veZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe vari muSouth Africa, vamabhena vataura nyaya yemapemisi ari kupwara maZimbabwe special exemption permits. Vazhinji vachona havakwanisi kuti vapiwe mapemisi aya nekuti kunenge kuchidiwa mapasipoti matsva, kureva kuti havagoni kuenda mberi nebasa. Vanenge vasakwanisi nekuti kuZimbabwe havasi kupiwa mapemisi. Vazhinji vana vane vana vari muzvikoro munodiwa mastudy permits, munofanira kuiswa mapassport. Zvese izvozvo zvinovhirimbika kana kuti vafambe vakasununguka vanenge vasingakwanise nekuti havana magwaro avanofanira kupuwa pamutemo ari kodzero dzavo tichasabumbiro remutemo rezimbabwe. Hurumende yezimbabwe yakundikana zvachose, asi tinokurudzira kuti dei yaikwanisa kuziva kuti ndepapi pakakosha panofanira kuiswa mari yenyika, kwete kupedza mari vachifamba vanzendo dzisingaperi vasingakoshesi nyaya yekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvidzadzikisirwe kodzero yekuva nemapassport nemamwe magwaro ekufambisa anodiwa pamutemo.
Thank you so much. Vamafinga rambai muri parunare. Ntunga anengotarisa mashoko atawana iye zvino kubva kuvateereri nevatariri vari kuteera chirongwa paShona Facebook page yedu. Hanzi namukoma Onias Nzuwa, hanzi haitozombokwanisiki zvachose koita padhimhaka. Hanzi maswera sei at VOA Studio 7, aiwa taswera zvakanaka zvikuru. Then mukoma Tawanda Gucha, hanzi ZANU-PF must go forever, we are tired. Wabwa wati ndifonere tishaidza kuwabata. Then tina mkoma Tawanda Gucha, hanzi imba vaidzo mkoma Jonga, andizo kuti imba vadzipi za waru kutaura. Titus Mukucha, makadi mkoma Jonga, ndimbovunza wangu kuti nyika yedu ichazo na kawere sedzimwe nyika oro iri kutoenda kumawere. Then Tawanda Gucha, hanzi yafa iyo Zimbabwe mkoma. Gracian Mutumwa, kuoka na waru kuda foreign currency, gavangoti vanhu vabhadharikane foreign currency yacho. Kwa isu tunoshanda diaspora, tunaita state na mapassport. Shukana mkoma Tawanda Gucha, kutorega, kuri nani. Mkoma oni ya Sinzua waka dzoka shakare shukanzi. Awa wanu, amuru kuti wakuru wenyika hawa. Waka dzungaira chaizu. Kozi, awanga ati foreign currency, haicha shande Mzimbabwe. Now, mapepa emari, anu gatikuwa kunze kwenyika. Mapepa ema passport also from other countries. So, where are they going to get those papers without foreign currency? Is that possible? Ndoshu kubwa kwa atereri mtungu.
Mnumza na mapena, usaa konekungwe. Utungwe luga mapena.
Ya, dati, tumu kwa mtereri, tishimira kutuwa mapena wadzoke. Alo?
Alo, ma. Aswera seba chonga.
Taswera ndawa mananda era.
Ndiyo, sawari kutawara, wakasununguka.
Thank you so much, rambaye mchisununguka.
I've got a question directed to Mr. Dewa Mazinga.
Yes.
You know, Farah can understand what you tell her, Papa, because there are a lot of things that I would want to understand from him. You know, Mazinga, Semukuru, my human rights, vanodai kutitarisira mitemo kuti pavhuniwa mutemo ndepapi, pari kutiwa mutemo zvakanaka ndepapi. Ndanga ndichida hangu kubvunza kuti pane here imwe nzira yavakamboatemta kumbonosangana kuna purezidendi vachibvunza kuti nhai purezidendi, ko zvamati mapepa hakusisina, what is the solution? Nokuti vana mapasipoti rava dambudziko. Kana kuedza kuatemta kusangana vona minista chigonzwawo vachitaura vachiti muripoti yavo he attempted to see the president, but president vakaramba kusangana navo. Ndakaatemtira kusangana naminista wehome affairs kuti ndibvunze mibvunzo iyoyo kuti zviri kufamba se, because iconstitutional right yemazimbabwe kuwana mapassport. Zvino vakatadza kusangana navo, but zvitaura zvataurika nenzira yekuti iconstitutional right ivo vasati zvevambodotaura, nokuti position inova Dewa Mazinga position yakakura zvikuru zvokuti I doubt very much if the doors can be closed whenever you want to see the president or any other rank of the government officials. Handifo kuti vanga vhariwa. Saka ndaida hangubvunza chii ipapo kuti pane pavakamba vatemta here.
Regai tivanzwe vamavhinga mubvunzo uri kubva kuna vamananda. Hanzi, have you ever attempted to meet with President Emmerson Mnangagwa or Home Affairs Minister, Minister Kane Matema over these passport shortages?
Regai nditange ndichiti hongu sesangano reHuman Rights Watch tinoipota tichiita musangano nemakurukota makuru emuZimbabwe kusanganisira mwedzi mishoma yapfuura negurukota rezvejustice vaziyambi zviyambi zvatakaita musangano navo pachena tichionesana kukosha kwekodzero dzevana veZimbabwe dziri mubumbiro remutemo. Saka izvi zviripo tiri kuzviita, uyezve iko zvino kutaura kwatiri kuita panotova nechikumbiro chiripo chekuti tiite nhaurirano nemutungamiri wenyika. Tava nemwedzi yakati kuti takamirira takateya nzeve. Asi zvakare kuno kwatiri kusouth africa chonzerapura nanga ndichitoita musangano navamabhena tiri vaviri tichitaura nyaya yedzidzidzi semapasipoti nemapemiti. Tionesana zvakare kuti zvinokosha kuti titaure navahama dziripi mumiririri weZimbabwe kusouth africa tivaonese zvinofanira kuti zviitwe nechimbi chimbi. Asizve dzinonzwa hadzirimi iko zvino kutaura kwatiri kuita. Hurumende nevatungamiri vese vanenge vachitonzwa mashoko kwatiri kutaura sevana veZimbabwe kuti hazvinaki kuvashayisa kodzero dzezvitikinyani zvekufambisa. Ngazvigadziriswe izvozvo. Asi zvakare wezve vamanhani kana vachinge vaine imwe nzira yavainayo yekuti kuda tingafuma tiine musangano zvichida titsenga mhandire tichitaura nemukuru wenyika, zvakangonaka isu takazvipira tiripo. Tinouya nemagwaro edu kujekeserana kuti kodzero dzingasimudzirwa nenzira ipi. Ndatotaura zvakare kuti aiwa imwe nzira ingashandiswa kurega kurasha mari nenzendo dzisina maturo, toisa mari kumapasipoti kukoshesa kodzero dzevanhu.
Maita vamavhinga vamanhanda, ndodayira kuti muwanzwa zvabva kuna vamavhinga vachipindura mubvunzo wenyu.
I think vamananda
ndofunga nhare yavo yadonha zvakare. Handizivi kuti vamabhena vadzoka here. Mr. Mabhena,
hanzi tine mutereri. Mlaleli, mutereri wakadi yako? Halo mutereri.
Makari baba.
Aiwa tinofara, makadi henyu?
Tirinani, murutaura namukoma Shepherd kuBotswana. Shepherd Marumbwa.
Va Marumbwa, tipewo pfungwa dzenyu.
Pachirongwa chiripo ichichi baba chauya zvakanaka, ende chauya panguva yandanga ndichisuvira kuti ndichambopinzawo pastudio 7. Panhau dzemapasipoti idzi baba, ndiri mumwe womumwe akatobvako kumusha uku kumoziva zvinoti afecta zvakanyanya kunyanyanyanya steric sesi isisu macross border vanoshandira kunze kwenyika. Unoona islike tiri muno muBotswana, ukabatsirwa mwana wako muno muBotswana, vanoti within 3 months, it's a must kuti within 3 months mwana wako unofanirwa kuti abude, ange achibuda munyika yeBotswana andogadzirwa pasipoti rake rekuZimbabwe kunyika kwake, then obva odzoka ozomuitira pemiti. Inini ndakabvako ndine vana vangu 2 vanga vabarirwa muno muBotswana ndikaenda kuZimbabwe kwacho ikoko. Ndichindosvika ndakaenda kumakombe street ndichindoti ndiri kuapplyira vana mapasipoti so that ndikwanisewo kugara nemhuri yangu panzvimbo. Izvezvi kutaura kudai baba, mhuri yangu ndakatosiya kumusha. Uchinzi mapasipoti andakaapplya ndine 2 months back ndaapplya that passport. Zvikanzi unozoriita top up mapasipoti evana vako unozomaita top up muna February next year. Muri kupanzwisisa baba? February next year wozoita top up kuti ukwanise kuwana mapasipoti evana. Inini ndosevenza muno muBotswana, mudzimai wangu ane permit, ini ndine permit, vana havana. Saka izvi zvaakutopa kutoti even mamarriage edu anenge ava kudisturbewa nenhau yemapasipoti. Hazvisi zvinhu zvokuti zvingatarisirwa kuhurumende inotarisira kodzero dzevanhu, inoongorora nezvekodzero dzevanhu, inonzi inoremekedza kodzero dzevanhu. Izvozvo hatitarisiri kuti zvinogona kuitika. Dei kwakunzi pashaikwa zvimwe zvinhu kwete zvakafanana nemapasipoti, nokuti mapasipoti anoafekta zvakawanda. So far anoexpire mapasipoti tiri kunoku, basa rinenge riripo, unenge wakaofiwa basa, unenge uchisevenza pasipoti rako reexpire, asi makore unenge wakapiwa kuti usevenze epemiti anenge achiripo. You are forced kuti udzokere kumusha undoapplya pasipoti, and unofanira kutori apply in time. Ino imagine uchinzi unoapplya pasipoti, iwe uchiexpecta pasipoti in 3 months time, iwe unoriapplya 3 months before expiring date. Wonzi unozoriwana top up muna February next year. zvino zviripo zvakadii tikakwendiri kwete zvendiri kutaura kuti ndeta zvokufungidzira aiwa zvakadii tikapendiri it means that waakurudza basa riro because hakuna nyika inogona kukutambira usina gwaro rokufanira
mukoma shepherd ndoda kuti ndingonzwisisa pamuri kutaura nyaya yekuti top up apa nokuti kana isi tichinzwa top up unenge uchisa pamusoro pekuwedzera zvazviripo kuti zvingozara kana kudii vanenge vachiti chii kana vachiti top up yepassport
vanenge vachiti top up yepassport vari kuzama kutsanangura kuti kana uchida emergency passport handiti vanoti unoapply rising unoapply iri $56 ndo ordinary passport ine 3-6 months kana uchida re one day kana re 1 week pane maprices avanenge vakapa saka vachizoti top up vanoti kubva pamari yepassport rawa apply nekuti hakusisina pandakasika ukanzi hakuna passport rinonzi ndere emergency tiri kuapply maordinary passport anobuda after 6 months saka kana iwewo uchida passport rinenge riri emergency zvinoitika ndezvokuti ndo paya paunoapply unofanirwa kuapply ordinary first then wozonzi wouya nemari yetop up kuti passport rako richizogadzirwa rebude zvisinei nekuti unayo ipapo kana kuti hauna ipapo it's a must ndo mutemo wakatonzi wakadzikwa ipapo kunzi hakuna passport rinoaplywa rinonzi ndere emergency unoapply ordinary wogara wopiwa period of time yokuti uzoita top up handi maona manji ndo panozoshanda the word top up kunzi iyayo unenge wakuyanawo uchiti like inini ndakanzi muna february next year saka muna february ndopendofanwa kuinda ndichiti ndauya kuzoapplya pa kuzowedzera mari pamari yayo ndakasiya zvakuita sokuti imari yechibakiso handi muri kupanza
saka zvinoi zvichireva kuti passport yenyu ye 6 months yeordinary ye yamunotanga kuapply pamunodzokera muna february inenge isati yaready asi muri kuenda kunoisa mari yekuti muchiitirwa emergency manje
ndo zvitoripo kwete kuti kudii ndo zviripo ndezvokuti vanongo ini ndakaita kubvunza muoffice ndiotikazvangu kuti nditaure zita remunhu akandipa
aiwa hatitaure mazita
hatisi kuva tinominate ma7 ndakabvunza Moses kanzi aiwa isusu chiripo tinoda kungotora mari totsveta tokunyorai mazita haasiri kuprosesewa mapassport ike zvino until hurumende yezimbabwe yakwanisa kuti zvinhu zvayo zvibalance panyau dzemari havana mari yekuti vakwanise kutenga bepa rinoprocesa mapassport
Alright, mukoma maita basa mukoma shepherd thank you regai tipe mukana kune vamwe
ndatenda baba
thank you so much tungatana vajoseph chuma vanonhengo yecentral committee yebato rezanu pf vari parunhare togona kuvachingamidza
yabo mnumzana chuma siyakwamukela uhlelo mnumzana chuma
yebo lijani
hayi siyaphila singabuza wena
hayi iphililani
abantu bayakhala chuks lapha mani bathi liyaphambanisa abantu bafuna ukuphuma elizweni bayephanda uhulumende wenu uyehluleka ukudinda ama-passports kuhamba njani
well the statement engayizwayo ekhulunywe nguminister of home affairs honorable Kane Matema in Wange this previous week was that the situation is abangcono ukhulumende useyavelile imali to procure another machine so that the production can be raised from I think about 30,000 passports a day to about 8,000 passports which means that the izinto sezabangcono njalo ekhuluma ngokuthi hayi bebe le shortage yamapaper okwenzela ama-passports but there's been funds that have been availed by treasury I don't know kuthele yonke into naleyo So I think, according to what you are saying, we must be seeing things improving in the near future.
And abantu kabagu tembi, kabali tembi chuma ngoba, isesi si tiskati bechelu kutai, ama futa is mota, si right, stoli mali, ama million, isesi le fueli, ekwana, eza sene lanjenge sizwe kuze kube next year, kodwa emagaraji nakula lutho, betshela ukuthi hayi udubo lwemali soluright imali sitholakala la namhla lokhu kunjalo balithembe njani kulokhu eseliwukhuluma manje
well the most important thing is that the government through the ministry kumele bakhulume into eyiyo njenga community yokulinganisa kumbe ekuposito. That is where we create that animosity where the people might end up not trusting uhulumeni. So we've always encouraged the ministry officials, would you brief your ministers the proper things that happen? Because as you know, ministers are run from the temsec level, so minister is a political figure who is given information by his officials. And if those officials don't give him proper information, he will end up misleading or saying things that are not probably what they are supposed to be on the ground. Bodra, in the cardinal, it's our government and it's our system. We need to come up clean about it. Now, we're challenging. We didn't have paper, and we had an obsolete machine that was there in Dala, which was producing about 30,000 passports. But they since gotten money to procure umtshina omutsha ngamaphepha angona afuna kanayo.
Thank
you. So now it's a matter of us then having checks and balances and seeing that this what has been said done. Just like what happened with the Zesa Eskom issue, if you remember, wapuma on social media, so carry out Eskom in the eye, and stolanga money and stuff like that. And well, because maybe of technical glitches or, you know, the banking system, it puts everything at all. Or apparently, whether someone has said, no, we are paying this money, but it was not yet paid, and maybe the minister is informed
that
money is paid, then he goes out and says, no, we're paid.
Thank you, Mr. Chuma.
But eventually we saw it, it's about the Limaliana and Eskom acknowledging the receipt of that money.
Thank you, Mr. Chuma.
It's about communication and sending the right way to the people.
Thank you so much. Please do stay on the line. We have a caller at Nemutereri. Hello?
Hello, makadiko enyo.
Takasimba baba ndiani avo?
Muri kutaura na Shuga.
Vachoga.
Ndiri muno South Africa, kwa Shuga ichokwadi.
Okay.
Shuga kana kuti choga.
Kwa Shuga,
Shuga. Shuga i, Shuga i. I inopedzwa nespuni. Shuga. Oh, Mr. Shuga, the sweet Shuga.
Yeah,
that's a sweet name.
Nekuti wakuru watakaisa pachigara wacho watutungamiri wanembavha isusu wano ngatinyatsoona kuti ka nyika yedu ikaenda kupi nekuti nyika yedu upfumi hwese huri kuparadzwa ende wari kutora upfumi wachiisa kune dzimwe nyika saka mapedzesero ndiri kuti vana vedu isusu vachashaya chekubata kana kuti chekuzoita nekuda kuti iyo ipwano watakaisa imbavha.
Aiwa, vashuga niko kubatai muromo, zvinonetsa kuti tishandise mashoko akaita saiwa ino kuti hatina umbo wekuti tiri kutungamirwa nembavha. Ndofunga dai pairi mbavha dziri kutungamira matare nezvitokis dai zvichiita mabasa azvo. Kana pasati panongedzwa kuti uyu abaya achitungamira tomborega kuvanongedzawo isusu, taura henyu.
Onai kuti vakuru izvezvizvi ukangoda kusimudza musoro ukangoda kuti tarisai wari kushanda kunyange mugovernment ukangoda kuti vangoratidzire kuti no isusu hatiti kufara nezvizvi wobva watorohwa musoro wobva watourayiwa. Izvezvizvi magetsi hakuna magetsi, iyezvizvi mvura hakuna mvura yekumwa yakanaka. Saka todii takada kuti tichene kuti zvatinawo hatinawo zvakati saka tinzeiwo pakati pane zvakadai wobva watourayiwa. Saka zvinhu zvisina kunge zvakanaka izvizvizvionai kuti pamaerection takabirwa maerection chamisa akahwina totiti ngatitidemonstrateiwo tikodzero dzoti dzachovo tobva taurayiwa. Pane musoja akauraya vanhu, auraya vanhu musoja haana kusungwa, chii chinokodzera kudii?
Aiwa, tiri kupanzwa vashuga ameno mutungamiri anoda kutaurawo kune mashoko kune vashuga.
Aiwa, tinotenda vashuga, vatereri ndivo vawanda, saka regai titore vamwe, asi tinotenda nekupinda muchirongwa. Aha, siyabonga ushuka lapho la yakhala ukuthi hayi uhulumende ngabe wenza ngcono kulalokho. Vamavinga vanga bachila kupindura esaka pinda yenyu amavinga pachilimbu tisati tadzokera kuna vachuma.
Ndakaenda kungojekesa kuti mashoko atanga tiri kutambira pamusoro pedambudziko rekushaikwa kwemagetsi muZimbabwe kubva kune vari mukati vari kuziva zvinoita vari kutitaurira ivo kuti dambudziko guru inyika yekuti hapana mari vanhu vari kumagetsi vakatotora chinhano chekuti imwe nzira yekukamura chikwereti kunyima vanhu magetsi kuitira kuti vanhu vakagara murima hatibhadhari patona panenge pasina kushanda magetsi ipapo. Saka inzira yavari kufunga kuti vari kusevha nayo mari yekusakudza chibereko vasingabudi pachena. Dambudziko guru nderekuti mari iri kushandiswa zvisizvo inyaya yehuori necorruption.
Thank you there, Mr. Mavinga. Spendo kekuwe babu chuma. Uyavezwa bayakhala abantu ngitsho lo babu Mavinga lapha bathi utubo olumqoka elilalo njengohulumende. Ngolwenkohlakalo kalithembekanga imali liyayichaphaza lifake ezikhwameni.
Well, I can safely tell you that we might have had such situations in Sengagala before with all dispensation. But if you look at the new dispensation right now, from the Minister of Finance himself, the way our Titan and high speed through every demand to do so and that, we have only no song of anyone, the old Zama, we don't know. We might be only either accounted for. We have a window twice. But I just the Omunda Ashima, when I Imalia, Yaton, Jua, Linden Zano, then I'm under a woman, the African Kuman, and Zonda is very clearly to show an Ali who is the Mela Bumka, to get a woman in the Mela Baba Manga. To be honest with you, right now, the Minister of Finance is really trying at every level to make sure that the money that come in are accounted for and they are used for the right things that they are supposed to be used for. But the plain truth is that, yes, we don't have enough money. Our economy is in shambles, but we are working towards the resuscitating the same. And if you see, there are a lot of measures and steps. Decisions again, everything, something on a positive outcomes are coming. And all we need to do now in government is to support those positive outcomes instead of sabotaging those things. So if we do that, we are bringing ourselves back to square one. But the solution is that let's all come together and see. And I've always said that, you know, I don't mind someone who criticizes constructively and proper solutions as well. Government will never be able to say that they know everything. We all need each other to advise each other, to show each other. Because the next follow, you do a session of correction, you balance solution. So after that, you return a correction time. You're supposed to do this, you're supposed to use that formula, and then you get it right. So everyone will be doing something in county and he's doing the best, but that best might not be enough. There might be other better solutions. So if we come together and talk about solutions, then we become a nation. No, but the problem with us is that we are politicizing everything. We don't want to do political gear nowadays. Everyone is talking politics. But we forget that this same politics just came now. Look at it. MDC was only formed in 1999. But Zimbabwe is the day that we done. So if people stop being on the lines of MDC, Zanupiev, Zapu, or whatever party, and think on the lines of Zimbabwe, then we start doing this same thing. No, but just right now, if I tell you, Zanupiev was not formed in my house. MDC was not formed in your house. So why are we busy preparing this political entity instead of preparing Zimbabwe, which is something that was given back by our mothers and fathers and brothers and sisters, their God love. So we need to shift from political gears and put them developmental gears now and say, let's develop Zimbabwe together. And developing it means that you take out that jacket of your political party and wear the jacket of development and say, as MDC, I'm preparing this solution. As MDC, I'm preparing this solution to this problem. And then that way, we start moving forward as a nation. But now, if you have a slogan to point a machine like what we're doing now, we'll be stagnant. So I'm going to wonder, but guess what? The Zimbabwe that is going down is your Zimbabwe and my Zimbabwe, irregardless of party affiliation, irregardless of race or religion. So let us come back and remove politics and start building development, because I want to Zimbabwe will come out.
Mm-hmm. Thank you so much.
20 minutes before the top of the hour, and this is the Diaspora Forum on Live Talk. Tonight, we are talking about the enduring passport shortages in Zimbabwe, primarily because the government does not have enough money to buy passport paper. And tonight, we have human rights lawyer Dewa Mavinga and Joseph Chuma, a ZANU-PF Central Committee member, as our guests.
Tine muteereri ari parunhare, tisataenda kuna Mavinga. Hello?
Hello?
Yeah, ndiani avo?
Hello, baba, anyuko wajonga.
Makadi baba, mati ndiani zita?
Ndi Joseph.
Mkoma Joseph. Thank you so much. Murukupi?
South Africa.
South Africa. Taura enyu tinzwe pfungwa dzenyu.
Jonga ndira kutaura nedzidzo idzo dzinonzi vachuma idzo dzezanje. Vanachuma avo chokwadi vanochiziva. Chete kuti iwo havana zvivinge zvekuudza kuti honai vaED kwamuri kuendesa nyika kumakonero. Havana chivindi ichocho. Zvini pachena kuti huri huriko kuzanipi. ZANU-PF ndiyo yauraya nyika. Mari inofana kuti iende kuhomwe yehurumende. Inombotanga yaenda muhomwe yana idziva. Vana idziva zvotoriwa vana chuma. Kuti vauye vakure nonsense dzavari kutaura pa radio yedu.
Aiwa, atitukane baba.
Vauya kutaura pa mukoma radio yedu isusu.
Mukoma Joseph. Mukoma Joseph. Mukoma Joseph. Atikurudzire kutukana. Atikurudzire kutukana mukoma Studio 7 iburiro reshiri dzose dzinouya dzichidya ipapo paburiro.
Kuti vanachuma vanopuwa ndovanopuwa imwe mari yacho kuti vave vataura zvavakutaura zvitakana nemusoro zvokuti kana kamwana kadiki Zimbabwe haichambodi kana kutaurirwa chirungu chaanozama kutaura ichi kuti Zimbabwe nhango isu tisina kudzidza taakutoona pari kufira Zimbabwe kuti ndepasi.
Regai
vatadza kuita zvavanoita muhurumende vodzoka voda kupemera mhosva kuMDC.
Regai tipe vachuma mukana vapindure mukoma Joseph maita basa. Regai tipe vachuma mukana vachuma. Taurai tinzwa. Taurai.
Nemwe nyaya naida kuti nhonga ungazondibata kana mangwana yavamanhanga.
Okay. Ibvaimango itaura.
South Africa vachiita regai pedzise. Regai pedzise. Vamanhanga vanopona kumaredio eSouth Africa kunovachitaura kuti iwo is not a Zimbabwe.
Vanogonakwata
kuvadzosa ndivanopona kumaredio eSouth Africa vachitaura kuti is not a Zimbabwe.
Vanogona kunge vasiri
vachitaura izvozvo.
Vanogona kunge vasiri inzwai baba, vanogona kunge vasisiri chizvarwa cheZimbabwe. Pamwe ane South African citizenship, hatigone kuvapindurira. Kana tazowana mukana tichati vagopindura asi.
Ndozvandati kana uchida vanozviti Romeo, kana vachifona kumaredio eSouth Africa kunoku vanozviti Romeo, vanofona kuSFM.
Aiwa. Saka
Zimbabwe navabereki vavo vachiita mwana kadiki.
Saka havasiriwo. Havasiriwo, ndofunga kana vachifona ikoko, anofona ikoko ndiRomeo vamanhanda vanofona pano paStudio 7. Aiwa, tinotenda zvikuru. Dai vanga vari pachirongwa tava pamukana vapindure vega, tichaona kana vakadzoka. Aiwa, ndizvo zvasi.
Vanouya pa Studio 7 vachitaura nyaya
ndizvozvo maita mukoma Joseph zvanaida kuti handizvo kuti studio 7 haine hayo kuti uri chizvarwa chenyika ipi tinotambira mese aiwa tinotenda zvikuru mukoma Joseph tinotenda tine hurombo kuti nguva iri kuramba ichienda tine vateereri vamwe vada kupinda pachirongwa asi tisati tatora vamwe vateereri tisati taenda kuna vamavhinga vachuma ndinofunga muda kuti mupindurewo zvava zvichitaurwa namukoma Joseph
I'll tell you what we in short, guys. In an adwa kupindura munhu ari sentimenta asingagoni kutara mafacts ake wongotuka chese tikutuka tichomugona asi ini ndiri munhu akabva kuvanhu zvinozvati munhu haangotukwe kana tingawirirane pamutauro it means kuti we have different opinions but that does not mean that I'm insult you ukaona ndakuinsulta it means that I have not tolerance and those zvinoita kuti zvinhu zvisafamba izvozvo people must tolerate each other with their different views and whatever solutions you want to proffer but not to insult ukaona munhu achiinsulta it shows how little a man you are if you're a big man you don't insult you proffer your views and solutions and we all agree to disagree or we all agree to agree that's how it should be
thank you so much
I don't think I want to even engage him it just shows that he's got a limited mind so it would be a waste of time
thank you so much before we bring in a caller let me give Mr. Mavhinga an opportunity just 30 seconds kungo respond zvachitaurwa nevamwe vateereri vamavhinga tisati tatora mumwe muteereri
zvinhu zvaita manyamamiri ederongo muzimbabwe vatungamiri venyika ngavarege kutsvairira zvinhu parutivi kana kuhwanda nemunwe ngavangotarisa kuti tine dambudziko senyika yogadzirwa sei nhamo yatinayo kwete kuwanza mashoko ekuvanza dambudziko riripo mhosva inoripa haipedzi nekungotaura chete
Thank you so much, Mr. Mavhinga. Please do stay on the line and tunga tinemwe muteereri.
Siqhubeke ngohlelo sesisiya emaphethelweni sesisalelwe imzuzo elishumi lantathu. Abasanda sixhuma kodwa singumsakazo weStudio 7 njalo sikuhlelo lweDiaspora Forum kuLive Talk. Namhlanje sikhuluma ngodaba lokusilela kwama-passports. Elizweni abantu abanengi inkulungwane lenkulungwane maybe izigidi zispanded bafuna ukuphuma elizweni abantu kodwa kabe nelisi ngoba uhulumende kalayo imali yokuthenga iphepha lama passports atine mtereri parunare wakadi yako mtereri
ndinofara mkoma ntungana mkoma jonga
ndimkoma donald ka
ndimkoma doni mapina muchirongo atipiwe pfungwa dzei
ndinoda kutenda nokuti ziva nenzwi rangu ndoda kumurusa vamabhira navamazinga navamwe vanhu iye vacho mavangazoti ndavasiya
aiva vari kuzvinzwa
ndisati nhangu ndaenda kure kure ndoda kuti ndisati ndakangamwa zvanoda kutaura patopic iripo ndoda kutaura pamusoro pavamanhanda hakuzi kuti tinovenga vamanhanda vatananda vanofona sezvataugwa nemuteereri apedza pasafm I remember mukavabvunza vadhewa vamavhinga vanokuudzai the same pane musoana vavabvunza vamavhinga vachitaanzara vakaita nderitiri kubvunza purezidendi kana kubvunza minista wehome affairs vamavhinga vakafona hapana kana vhiki mbiri pasafm ipapo vakatifona vanzwa dr home affairs minista womusouth africa vamuskadeni vari parei vakafona vamavhinga vakabvunza vachibvunzira zvemadraivha matrak drivers nyaya idzizi dzirikuitika zvinofobian kana kuti dzemagwaro munozvi mufambisa sei akapindura dr musadide ndikavatumira meseji vadhewa mazinda ndikavati havagona mukomo vamanhanda ndo radio same radio station inotorwa navamanhanda everyday vanofona everyday vachizvitirwo miyo apa vakona maipod hapana munhu asingazviti vadhewa mazinda vanoshanda muno vanotozvitangwa seizvabva chemuno
vaaamukoma mambo ndoda kungobvunza mubvunzo mumwe chete kuti chii chinoita kuti mubva maziva munhu achifona parunhare kuti uyu ndimanhanda uyu asi ari kuzvitirwo miyo
mukoma jonga pavafona vamanhanda apa mavatovaziva nezita mukati ndivamanhanda ini mandiziva nezita
nekuti imi munogara muchifona pano
mukoma jonga voice rangu izvozvi mukataura kana mukaenda kusw radio africa ndokwanisa kunzwa nzwi renyu ndi mukoma jonga asi tandanzwa zita renyu Vama nanda ndo wazi yoko. Baru tuwe kama traki. Mwati nye za wano reza kana chara mwafu mzi yoma finka. Andu zara kukunye pa karanzu. Vanu nese wano wazi yomu mungu za Afrika wazi. Mwafu mzi yoma finka. Vanu chiti
lomiyo. All right. Saka. Tapanzu kwa hipa mkoma mambo ma. Asi nye umbea tukuto warande yu maata mzuge ima passport nye shunga shwa. Kada notika pezi angu watisha ura shwa wama nanda wa siri pachurongwa. Dambu zikuwe ringa gazi risikuwa se.
Ayo. Dambu zikuwe kuti umende dunga hivu mekuti akundika ana mkoma. Nukuti zinuzuluko zeta kuti umende ya isu baku kubuma. Ndo one thing. Kadina ya syndrome ndo kariku ura ya nika edu. I remember muno minister of Lindu wetizulu wakiti foreign affairs minister kuno. Wakato mbote mbote toko asa kubatira. Asinaka kuti nyaya nenge riponde kuti akabvumiwa wana wachu mao. Wando kutezi everything is going well. Ndo panenyaya. Ngawa bumi ya kubatika. Mcharangari ya reka na mcharangari ya mkuma. Vama nuleche wachiri gafi na umasingu. Tata simaluleche. Waka mbote ramba ma MCO kutabatira mnika. Takuna mna nubatira mnika mprofi mimangu.
Thank you so much. Maita basa mkoma Donald, thank you. Tinemwe mtereri parunare, hello?
Hello?
Yes. Yeah, Linjani.
No, ndinotaura, ndinonziva Douglas Mukonzi.
Mkoma Douglas Mukonzi, muri kupi?
Ndiri kutaura ndiri kuno ku Botswana.
Botswana, mapinda muchirongwa tipe pfungwa dzenyu.
Ndinotenda zvangu baba nenguva nokushatirwa nokugumbuka nokudii kunozobuda vamwe vakunge vanotuka nasa hatiti kuzodaro.
Ndizvozvo.
Right. Nyaya yavamanhanda. Vamanhanda vanoedza kunge vanogadziridza nyaya. Asi
tachida kutaura
vanenge vakamirira zvanofi.
Mko yeye tinoko hatine here na affiliation yemunhu asi ndachida kuti titaure nyaya takatarisana naye dambudziko tasarwa nema minutes anoita 9 minutes chet kuti titaure nyaya yema passport dambudziko riri kuitika ngoti 30 seconds gana.
Nyaya yema passport mukoma yakangofanana nenyaya dzese dzimwe dzakakanganisika dzikukanganisika muZimbabwe. Zvakangofanana. Ini ndiri kutaura pamairano yemapindiriro anoita vana manhanda. Dai vaida kugadziridza nyaya havaitaura vachisapota zvinhu zvavari kutonyatsoona kuti zvinhu izvi zviri kuenda musango. Kana uri kuda kuti ugadziridze chinhu unopa solution yakakwana yodairwa nevanhu kunokuru.
Ndo zvatiri kuda kuti mimi muite manje kuti tipei solution izvozvo. Ndo zvatiri kuda kuti muite izvozvo.
Solution ndeyekungoti hurumende inofanirwa kuti igare pasi. Tinoramba tichidzokera kushure kumwa chete kwokuti hurumende ngaidanzane nevamwe zvinofanana nevemvc vogara pasi votaurirana voonesana kuti toita sei. Panenge pasisina mukuru, panenge pasisina mudiki, votaura vobuda nechimwe chinhu. Nokuti vana manhanda vana chuma vakaramba vakaomarara vakaenda kudivira izvozvozvo vachitaura vachisapotana zvokuti government yakadii.
30 seconds dzapera manje.
Vachitaura nyaya yokuti avo vakamboenda here kunoona president.
Thank you so much. Thank you so much, Mkoma Shepherd, Mkoma Douglas Mukonzi, vari paBotswana. Tirikuitira titore vamwe vatereri. Thank you so much. Handofunga tine vamwe vatereri ntunga.
Hongo jonga, heva manhanda vanetsa pa Studio 7. Hamenotovapa mukombe kana nekunetsa chete.
Tinovapa mukombe nekuti vanenge vachitaura zviri kuita kuti vamwe vanhu
vagumbura vanhu vamanhanda. Producer wetu satinga abanyavalaleli lapha vanenge kodwa isikhathi sesihambile mpela. Sesale mzuzo eyisikhombisa kuphela ukubana sigqibe uhlelo. Mnumzana Chuma, si ubuye kuwe. Kahle kahle sike sezwa uMinister of Finance ekhuluma ukuthi uza introduce i supplementary budget. Ubona kulokusebenza ngendlela yini? Ubamba kuhle umsebenzi ubaba umthuli okungenza ayithole maduze imali yama passports ngoba i priority le enjalo kumele iphathwe ngaleyo ndlela
njengoba ngichilo maphambeleni
Ishubana uMinister of Home Affairs ukhulumile eThekwini waso sobala ubana uhulumende useyidingile imali yokubana kudinga umshina omusha oza increase i-production yama-passport from 3,000 passports a day to about 8,000 passports a day. Njalo uthumile le mali ukuthi la amaphepha athola lana. So now we want to await and see, and it's about all Zimbabweans. Ngoba nxa ipasport iselakala iyaselakala lo wezanu p m kumbe wembitimbe whatever party iyabe iswela layo. So it's now up to us now to monitor and oversee that what the minister proclaimed esewangene kuyathutha yini. Then it becomes our duty as Zimbabweans to say, minister, you say this but you are not seeing any improvement. What is happening? He must then come back to us and tell us. And Parliament as well must be the forerunners of that. That's the duty of parliamentarians. One of their roles is to play oversight on the executive. To say what you as the minister say, and we must hold you accountable to that. You say that it must be in public domain. The minister must tell us and then what is happening. And we must monitor that and then have a much checks and balances. Because you see, what happens is all that we must remember that in those ministries, you have other civil servants there who will actually be working for government, but working against government. And that's a fact that is alive, which is there. I want to sabotage from within. So we need to now be there and play that oversight a role as citizens of Zimbabwe.
Mm-hmm.
And you must question the minister through our members of parliament, the same, especially on Wednesday, on that question and answer segment. Members of parliament must be checking those ministers in touch. You say, what you pronounce? Why is it not happening?
Uh-huh.
And the parliament is allowed to ask the minister to give them a full statement about the situation at court.
Uh-huh. Thank you there.
And address parliament and tell them why things are not happening as he had said they should happen.
Thank you there, Mr. Chiuma. Siyabonga Chiuks isikhathi sesizilong mangoyi kahle start umlaleli sibe sigqiba uhlelo jonga sinemtere.
Hello, etinemtere parunare ndiyani vari parunare?
Vanyashanu.
Vanyashanu makadiko. Unyashano kuBotswana taura itinzwa Vanyashano 30 seconds nguva dzakumhanya.
Zvakanaka maita baba. Nyaya inoitika kazhinji ndeyekuti tofanira kuteerera kana makritisism kuti sei munhu akritisaiza kuti izvi zvamuri kuita zvakaipa. Kutaura kuti zvakaipa iti minzi pane zvimwe zvinzenga zvakatinakei. Pano kuti kana akanzi hurumende yakanganisa pakati, hurumende ndaigobvuma kuti oaita kana takanganisa takatodii kubvunza kune vamwe ndokuti nyika handichichara chinhu hachitwanheinda zvichireva kuti pane vamwe vanhu vakasiyana siyana vane maonero akasiyana siyana ekuti nokwanisa kufambisa nyika tenderera mberi. Kuite kumhanyirira kuti munhu kana ati hurumende yakanganisa pakati ndoati arivapandukira hurumende, izvozvo hazvina kwazvinoisa nyika izvozvo. Nhasi unoti kuchema nyaya yeforeign currency, madepartments estata samvura magetsi zvese zvapfugama zvese ese zvakumapasipoti nenyaya yekuti foreign currency ezinezvi vanhu vanu maforeign currency avo havachada kana kuinvesta muzimbabwe. Why? Just because hurumende inenge ichingotaura kuti anenge angotaura kuti makanganisa machanisa mazizvo ari kupandukira hurumende.
Thank you maita mukoma.
Thank you the time dear famba. Mr. Mavinga, let's have your last word.
Okay, Mike.
Mr. Mavinga, in 30 seconds.
Hello, can you hear me? Yes. The government of Zimbabwe is seriously put good president and human rights.
Hello, Mavinga. Takukunzwai taurai, yes.
Wangu hurumende yeZimbabwe ngaitungamidze kodzero nekutungamira zvakanaka kuita kuti zvido zvevanhu, kodzero dzevanhu vese zvichengetedzwe. Mari ifako iwe sekumakasa kana kudhuga isatiswe nenzira yakatsarukana tigone kuwana zvakati koshera munyika zvinosanganisira zvitikinyani zvekufambisa mapasipoti nezvimwe zvakadero. Hurumende
hurumende ngaigamuchire chokwadi chekukondewa kwayo yokumbira nyanzvi vana mazvikokota nevanoziva kuti vabatsire kuti nyika igone kuenda mberi. Nyika haingaende kumberi kana vanhu vachiita humbimbindoga pakutungamira. Ngavavhure vataure kuti takakosha mitemo yedu yenyika, ikodzero dzedu, totsonga zvakanaka tichienda mberi.
Mm-hmm. Thank you there, Mr. Mavinga, and we are out of time, but thank you very much, human rights lawyer Dewa Mavinga, and Nabuto Mabena of the Zimbabwe community in South Africa, as well as ZANU-PF Central Committee member Joseph Chuma Gwanele, Olivalelisayo, Muntunga Milinko, Mo.
Neni, Jonga Kande Mirin, Shitenda Vose, Vateri, Vakwanisa Kupinda Mchurongwa, Vangawa Shitira, Varumatima, Nainyika, Nemi, Musina Kwanisa Kupinda Mchurongwa, Totiramba Yamaka Tisigira, Studio 7, Denyu, Morara Shakanaka.
Na wama nanda futi.
Na wama nanda, na mkuma dono watumambuma. Ndizozo.